ininzi ni Marvelous mhlanganya huye ndichithi hey no misoro yena udzedu zanasi chishano mbudzi 29/2019 magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwaanoti kushungurudzwa nemapurisa. Zimbabwe neUNICEF zvinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose seUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Mutungamiri wenyika wevechidiki mukudzeishe madzivire achiti vechidiki vanoda kupa pfungwa dzavo pakuumbwa kwemitemo pamwe nepanotorwa matano ese ane chekuita navo. Paita meremere pamahofisi ekwa Registrar General panotorwa mapasipoti muchinoi nhasi apo vanhu vakawandisa vasundana kuti vaforere magwaro ekufambisa aya. Zvinhu zvoramba zvichiondomoka muzvipatara zvehurumende zvemunyika nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba. Avo vava nemwedzi mitatu vachiti mari yavari kutambira yave shoma zvikuru zvekuti haina zvaichatenga. Chikwata cheHighlanders chinotarisa kupedza nhomba yemakore matanhatu chisina kutora mukombe mukuru apo chiri kupinda mufainari yeChibuku Super Cup neNgezi Platinum Stars muBurgerfield Stadium mangwana. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa kuramba zvinhu zvakaoma mune zveutano nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba uye danho rehurumende rekuti vana chiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kumabasa mukati memazuva maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.